DC. Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wemuvhuro 14 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa, saka ndoimwe dambudziko.
Sangano reproject Vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Marala ane ngozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana. Restraint yese vanenge pasisina, vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarari, hazvina kunaka panguva ino.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongerwo enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika.
Kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica, ende inyaya inenge yaita history muBlack History Month.
Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chake chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakaumuka nevechidiki kuti vakurudzirane nokubatsira kunyoresa kuvhota reproject Vote 263 rinoti raitarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission sekuimbisa kwayakanga yaita veruzhinji ichange ichifamba nevanhu vekuhofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates pamwe chete nezvitupa zvinoitisa kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota, asi izvi hazvina kuzoitika. Umwe wevakuru vesangano reproject Vote 263 vaAlan Chipoi vanoti mhosva yekuti vanhu vazhinji vasakwanisa kunyoresa kuvhota vanoipa kuZEC sezvo yakanga yavimbisa vanhu kuti ichange ichizofamba nevanhu vehofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuzvarwa pamwe chete nezvitupa izvo zvinoita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tingada kuti mhuri yeZimbabwe izvizive kuti Zimbabwe Electoral Commission sekupromisa kwainge yakaita gore rakupfuura apo vaifanira kunga vachitanga yavanoti mobile voter registration muna December vakakundikana kuti vange vachiitanga, vachipawo zvikonzero zvekuti they were supposed kuti vange vachifamba nevanhu vekuofisi yaregistrar avo vanopa vana zvikwanisiro zvekuberekeswa aya atinoti mabirth certificates nemanational IDs, uye sekupromisa kwavakaita kuti vachatanga muna February vakakwanisa kunge vanga vachitanga blitz kungoti dheki iri kufamba munzvimbo dzese mumaconstituencies anogara vanhu. As I speak right now, wakatanga musi wa1 February uye vari kupedza musi wa28 February, ende tiri kuvatarisira kuti vange vachienda munzvimbo dzinokwana kuita 2900 maplaces vachibva ipapo zvakapatikanawo zvishoma nekuda kwekuti tanga tichitarisira kuti vanga vachifamba nevanhu vekwaregistra sekupromisa kwavanga vakaita, but vakakwanisa kunga vachikundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vanopa zvitupa zvekuzvarwa kuvana vadiki, because yavanoti vota mobile registration blitz vanenge vachitarisira kuti vange vachiregista vana vaya vaya vachangosvika ma18 years. So ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa saka ndolimwe dambudziko
pano vamunoshora here pane zvirikuitika apa izekere kana kuti iregistrar's office
isusu sekuudzwa kwatakaita nevekuzeki vakati takataura mukatarisa magwaro avakabudisa iyaya yatinoti muchirungu secular ravakabudisa muna December mushure meunga vakundikana kuti vanga vachiita the same voter mobilize voter registration blitz vakati takamirira vanhu vekumaoffices aregistrar kuti vange vachizofamba nesu kutanga muna February sekutanga wako wakaita muna February tanga taine tarisiro yekuti vachatanga kufamba nevanhu vekuaregistrar sekupromisa kwawakaita so dambudziko apa rinongodzoka kuzeki on the basis yekuti kana vanga vakakundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vekuaregistrar sekutaura kwaunga wakaita mumashure kuti takatarisira kuti tinge tichifamba nevanhu vekuaregistrar vakanga vangori sapoti kuti vanga vachinyora futi rumwe rugwaro runoadresa mazimbabwe mazimbabwe sekupromisa kwatatakaita mugore rapfuura kuti tichatanga kufamba nevanhu vekumaofisi aregistrar zvazokundikana because ofisi yekuaregistrar yati zvakati 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 so that vanhu vanosara vari pachinzvimbo hwani vanosara vasina maproblems vanosara vachinzwisisa the actual thing chiri kuitika chiri pagraund saka izvozvizvi problemu yese inongodzoka kuzeki asi zeki tainge vakwanisa kutiudza kuti ofisi yekuaregistrar yaramba yati zvakati that's when pataizodzoka takuti ofisi yekuaregistrar ndo ine dambudziko pari zvinoizvi tinongodzoka kunemeredza zeki because ndo yanga yakatiwimbisa chinhu chayatadza kuzadzisa tisingazozivawo kuti chii chakatadzisawo vanhu vekuofisi yekuaregistrar kuti vanga vachifamba nevezeki pavari kunyoresa vanhu kupota
avo vange vari umwe wevakuru vesangano reproject 4263 vaalan chipoi vari parunhare kwamutare nestudio 7 zvichakadaro sangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights rinoti svondo rapera rakanyorera tsamba kuzimbabwe electoral commission richida kuziva uwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti national identity cards mugwaro kuna sachigaro wezek amai priscilla chigumba zimbabwe lawyers for human rights inoti inoda kuziva uwandu hwevanhu ava mushure mekunge zek yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa24 mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbira mafunda vanoti sangano ravo rinoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa13 ndira 2022 apo zek yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota
zimbabwe lawyers for human rights yakanyora tsamba kune zek inova zimbabwe electoral commission ichikumbirawo kuchema chema kuti tiudzeiwo kuti kubva pamakapa suspension yenyu kana tsamba yenyu makanyora muchiti mamira zvokurejista vanhu vangani vakapiwa magwaro kana maid mapasipoti mabirth certificate neregistrar general ndozvavakumbira kubva kuti zeke tiudze ndozvakanyorwa tsamba nemagweta ekodzero
saka vamafunda zeke yakapindura here zeke yakati chii kwamuri
tsamba iyoyi takamirira response kana kuti minduro inobva kuzeke haisati yauya takamirira kutinzwa kuti vachatiudzaiore here kuti patakati tambomira paya pane zvakazoitika zvakawanda saka ndozvatakamirira kutinzwa kuti vanongani vakarejista wakarejistwa neregistry ndokwatakamirira kunzwa nyaya yacho
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuharare nestudio 7 tichienda pamhepo mutauriri wezimbabwe electoral commission amai leticia kazembe vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi masere nevaviri 82 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafane chirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana 5374 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matatu ane makumi masere nemumwe 231,381 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvitatu zviine mazana manomwe nemakumi masere nevatatu 4,313,783 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 3,344,755 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zvisere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevana 83,274 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichakadero imwe nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti nyaya dzemarali dzava kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika idzi zvikuru nebato rezanupf zvinotyisa nekuti misangano iyi inoisa vanhu panjodzi huru yecovid-19 panguva iyo zvunhu zvave kuratidza kuita nani
zvemarali panguva ino yatisati tava neshuwa neumbovo hwokuti chirwere ichi chafamba sei mazuva anoteverayo ndinoda kunge kuchekeresa vanhu
sei masvika pakutaura izvi Dr. Madzorera
marala ane ngozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana restraint yese vanenge pasisina vanhu vanenge vachingomhorosana vanhu vanenge vachingohagana vanhu vanenge vakambandidzirana pamarali hazvina kunaka panguva ino
marali ari kuitwa nezanupf nemamwe mapato ezvamatongerwo enyika anoratidze kuvanhu Dr. Madzorera uye hazvichakonzeri kukwira kweuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi here
panogona kunyuka imwe variant yezvino tichiri pazororo recovid-19 saizvozvi marali waya ndo anozopruvha kuve dura rechirwere chopararira chouraya vanhu vakawandisa ngatiregei kurasa kuzvidzora kwedu nemhaka yemabielections ari kuuyaya ngatichengetedzei mitemo yedu yokuavoida masuper spreader events rally isuper spreader event togona kuurayisa vanhu vakawandisa saka ini ndinoona kunge zvisina uchenjeri kuti zanupf itange kuita marali yezvino
vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7 nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 apo muri sei vashamarari vestudio 7 apo inini ndinozwa kurwadziwa kana vana vezimbabwe zviro zvese zvese muchingoshora nezvakanaka ko panexdoor pakaita nyoka tichi nyoka inodaidzirwa makerwani here kuti uya kuno kune chaitita zvisindosofamba nemutoo zvakanaka saka kuenda kwavanangagwa kumozambique handione pane chikonzero chingareketwa sezvo vanonge vichigadzirisa kuti vakomana tibatsirewo apo hakuna asingazvizivi kuti iyo zimbabwe vase zvayakabatsirwa nemozambique kuti vane zvisununguko ndatenda zvangu ndatenda zvangu mundifarisirewo dangwe rangu mundifarisirewo mwana wangu apo ndatenda apo pamatunhu apo
nomukasi wevana mukoma jongo akandimiri nevamwe wose kustudio 7 ndoda hangu kungotsiura mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vanotaura kuti hanzi hapana mumwe munhu unotonga zimbabwe nyange akafamba netsoka kubva izvezvo svika asvika kuchina unosvika zimbabwe isati yatongwa nevamwe vanhu president mnyanga kwa wano nye kwa jayara kuri gama election hapana munu unawada kwa wasada kwa wanda nisi kunwe msanye pa wana wakudi mkuru itawaye kutimi munori kama election doma wanyire kwete zopti munu diwa na wana munatunga sechororo wana wana imimi pa wana zao wana niyo sentisamisa nga chile mlombe ini jeff dini kuna mjobe
Maga simba iri raba bata nuno kawande sino fara chose and notenda ini ndoda kumbo komenda mashoko a vice president edu vachiwenga and notenda nemanzi avo manzi asina ruvengo mukati manzi anumba anu umberudo mumhuri yeZimbabwe edza uri opposition kana kuti ururo party manzo akataura achiwenga manzo akanaka chaizvo zvino kudai mhuri yeZimbabwe kana vatsigiri veZANU PF materedza mashoko achiwenga nyika yedu inoenda mberi ndatenda zvangu mufarise vose vashamarari vestudio 7 amen
Makadiko vashamarari vestudio 7 sitandoita tatiwa mushere ndiri pano pajoni chekutanga ndoda kungoreva ngo pane vanhu vanotiwo vamunangagwa vakanaka asi ndichishaya kuti vanoti vakanaka chii nguva zhinji ndotonzwa munhu ari kuSouth Africa chiyanzi vamunangagwa vakanaka saka zvinondishamisa ine kuti munhu kana achiti vamunangagwa vakanaka vamunangagwa ari kugadzira nyika iye ari muno muSouth Africa munhu wacho handizivi kuti munhu anyari angada kurevei kechipiri ndiri kunyatsoshaya inini kuti munhu kana achinounganira munhu akaita samunangagwa achirova maoko tine crisis yematicha asiri kupuwa mari vana havasi kudzidza danho iri rekuti matichers haasi kupuwa mari harisi danho rakanaka matichers vanofanira kupuwa mari inokodzerana nebasa ravo vanhu vakadzidzira basa iri kusvika pachina nechepamusoro chekuti vakapuwa maqualifications ekuti vanofanira kuti vanodzidzisa vana saka naizvozvo vanofanira kuti vapuwe mukoro yavo yakakodzera ini ndiri kumira nematicha
ndoda kutaura pamusoro pekuti zvakatagona vamunangagwa zvekuti hapana opposition haifi yakatonga havo ndiwo manyepo chaiwo chaiwo nyange vamugabe vaingozvitaurawo asi havakabvawana ii changobva chete simba riri muvanhu kana vamunangagwa hasimba haribvi mumuro menyu hai simba rinobva muvanhu nyika ndeyevanhu nyika ndeyevana vezimbabwe haisi nyika yenyu nyika haisi yezanhu nyika ndeyevana vezimbabwe inhaka yavo yavakasiyiwa navasiteguru manje imi mava kuda kutora kuita yenyu kuisa muhomwe zvisi zvakaitika izvozvo neva 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 tine chonga chete nyika iyi president nelson chamisa vanopinda chete
vamunangagwa vanotaura vanotaura sei vakatsika dombo makumba avo smith waidaro kuti kwasara 1000 years 1975 kuti azopanyika mablacks asi pa5 years nyika yanga yatotorwa yakuenda kumablacks saka vamunangagwa vasataura sekuti vakatsika buwe kana vakatsika madombo pasi pemakumba avo hausi umambo ka kupresidendi zvakasiyana neupresidendi chavanova tiona vagari vachitoshaa ndechii mutavachavari kutiitira izapapa yatinoona saka vanhu vanofanira kuti vaone kusvinura ndonguva ino yekuti vanhu vachinje leadership iripo yezanupiri kusiya leadership itsva ine maonero matsva nezvino zvitsva kana iyi leadership iyi igara iripo zvona kuti tatofa
Hello pastudio 7 ana mukoma jonga makadiko mose nevamwe ndiri kuno kusouth africa ndinoti TCCC ndo yedu hakuna kumwe kwatinoenda ndokwatakatotarisira ukoko zanu pf ngaimbomira zvayo hapana chaida ndatenda zvangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera tumirai mazvo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Mumutambo we American football uchango pera kutambwa pakati pechikwata che Cincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Los Angeles Rams yasimudza mukombe we Super Bowl 2022 nezvibodzwa 23 kwa 20. Tabata chizvaro wa cheZimbabwe chinofanira zvemitambo Brian Msekiwa kuti atiudze zvaitika. Brian, chii chaitika? Tiudzewo zvawaona.
Mutambo wa Super Bowl watambwa zvawo pati papa sina not my big plays between Cincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Watambwa zvawo it was a close game ya winner by 23-20 but yakasina my big plays anoita kuti vanhu vanakisa now why pasa my big plays because tikatarisa team Rams yaita ma injuries two of their best receivers vakuwara yes vatongobuda then the quarterback akuwara angasiri mobile zvaari simboita and also my throws is known to throw my big throws are accurate my long throws but my throws ake esa angachikokanda angachingo either there were no throws kana kuti angashaya vanoreceiver my throws acho saka my big plays aya abvango shaika.
Kuvatambi nevanhu Los Angeles unorevei mukombe uyu?
Super Bowl zvinoreva kuti zvinoreva kuti timu ya ndiyo champion yemutambo unonzi National Football League NFL in the whole world. Zvinoreva kuti ndo number one vahwina championship. Zvinoreva kuti ndo the best team mugore ra 2022.
Ko Cincinnati Bengals chavatadza chii kuti varuze mumutambo uyu?
My statistics are not your my odds ekuhwina angagara ari against them from the beginning awana kutadzwa kunzi vange vachahwina mutambo uyu nenyaya ye lack of experience. Quarterback wavo ndo second year yake muleague siyagara kutamba magames akawanda akangotamba few games achibva akwara saka akoti ndo rangari like first year yake kutamba magames acho ese akakwana. That's number one. Number two, my players acho even Bengals like what it's from Akore. It's a young team in my new players. Tikatarisa Rams, you don't need to send my players anga atombo in the Super Bowl championship. And also quarterback wao anga in 11 years atamba mulibi. Saka tikagoti experience yagara yanga isikonzi ndo yanga iri better than the youth. Watch because of lack of experience. But tikagoti Rams yanga chikori ne more experience chete. Anikati was skilled but lack of experience.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa ari parunhare muMaryland ne Studio 7. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatarisana nenguva yokuzadzikisa chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiri weAmerica. VaBiden vakavimbisa kuti kana vakava mutungamiri weAmerica vachadoma munhukadzi wechitema wekutanga kuti ave jaji mudare guru reSupreme Court. Pane vanhukadzi vechitema vakawanda vanokodzera asi pane vatatu vari kunyanya kutaurwa nezvavo. Tabata Gweta vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie tikatanga nekuvabvunza kuti ruzhinji rwevanhu muAmerica runofungei pamusoro penyaya yekudomwa kwemudzimai wechitema wekutanga kuti ave jaji weSupreme Court yeAmerica.
Vanhu vakawanda vari kusiyana-siyana mafungiro nenyaya iyi yekudomwa kwemunhu wechikadzi uyezve ari wechitema. Vakawanda vacho vari kutaura vari kutambira nemufaro chiitiko ichi kuti chakaitika at least zvinenge zvaisawo benji ratingati Supreme Court uremu hwokuti at least ringe rava ne equal representation yevanhu vese vegari makanda uyezve inenge yasumudzira vakadzi vechitema muno muAmerica kuti ehe vanokwanisa kuitawo majaji edare guru renyika inoi.
Chigaro ichi chakamuka sei uye vanhukadzi vechitema vangani vanonzi vanokodzera kutora chigaro ichi?
Pari zvino panokwanisa kungodomwa mumwe chete toziva kuti vabheya vakaresigna and zvakabva zvaisa an opportunity yokuti padomwe munhu mumwe chete zvake muno muAmerica yese kuti aite judge we Supreme Court. And munhu anokwanisa kungodoma izvi ndi va President Biden, but munhu waanenge wadoma anofanirwa kuzokonfirma Senate uko kunova kuri mangange mangange ma Republicans nema Democrats.
Vanokodzera kudomwa vakawanda sei uye vamwe vavo ndivanani?
Vanhu vanokwanisa kudomwa nava Biden iko zvino vakati wande, but pane vakadzi vechitema vari kunyanya kutaurwa nezvavo mumabepa nawo and uyezve mumatingati masecles ava Mr. Biden achinzi kuda ndiye anokwanisa kudomwa, but vaviri ava vanopfurikidza Justice Michelle Childs avo vari ku US District of South Carolina. Ava vakadomwa na Obama muna 2019. Kozoti va Justice Ketanji Brown Jackson avo vari ku US Court of Appeals yeku DC avo vari kunzi ndiwo vanga vari favorite kuva vari pamusoro pelisi yava Biden pakanzi pava nevakanzi ku Supreme Court. Pati mazuva ano vanhu vari kunyanyotaura nezva Justice Michelle Childs vachinzi kuda ndivo vangave next Supreme Court Justice womuAmerica ari mukadzi wechitema. Asi vakawanda vane yatingati mareservations pamusoro pava Justice Michelle Childs vachiti vakamboshandawo vachiri gweta vachishanda nemagweta aidefenda varidzi vemakambani vachimbunyikidza kodzero dzevashandi. Saka kuri kunzi benji reSupreme Court haisi nguva yokuinza vanhu vanosapotana nemakambani mahombe, but vanhu vanonyanyorerekera kuvashandi. Saka vari kupokana nekusumudzirwa kwa Justice Michelle Childs vari kutaurawo izvozvo kuti hakuda mafungirawo anogona ari mafungiro ekuda tingati kudefenda kana kusada kunyanyopokana nemakambani mahombe ayo anoti amwe acho anombunyikidza kodzero dzevanhu.
Vamasiye vari kunyanya kushora Judge Michelle Childs ndivanani?
Kupokana kuri kubva kuna anonzi ma progressives and kuri kuita kuchiita senge kuri kupesanawo bichara pakuti ndivo vanhu vanova vachifanirwa kufarira kuti pakuitawo mudzimai uyezve ane ganda richitema ku Supreme Court, but nyaya dzakutagwa dzenhoroondo yavo vari gweta ndidzo dzakuita dzichimbopesana dzichivhiringidzawo vanhu.
Zvakakosha sei kuti vaBiden vadome mudzimai wechitema kuvajaji kuSupreme Court?
Ayo maitiro akakosha pakuti kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica and inyaya inenge yaita history muBlack History Month, zvokuti vanhu vakawanda vanofara and vanhu vakawanda vanotanga kuona matare edzimosva ekuSupreme Court neamo maonero ekuti kwekwane yatingati diversity kuSupreme Court.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masiye vari parunare Texas ne Studio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reproject 4263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongero enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika. Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chavo chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.